tichisvika paBeshnaf taona paine mapurisa angari in uniform vakambozama kuda kutivhiringidza. Tikaona maCIO angaine maNissan Outboard white ainge achingotiteera kubva murodhi imomo. Tikasvika pagudyanga tikaona vachingotiteera, tikasvika panyanyadzo vachingotiteera. Tazoti tipinde mutown, taakupinda mutown padanga mvura 10 off, tasvika pakazara vanhu vanga vakapfeka marigalia ezanupf vari kusimudza maplacards vari kuadvanza kuuya kwatiri. So at first tatombofungidza kuti kuda paita accident. Patazoona hezvo vanhu vane marigalia, vanhu vari kutoita kudedzera vamwe vacho, ndopatatanga kurova U10 kuti tidzokere. Tichidzokera tapinda nemufane valley kuti tione kuita egetaway yekubuda kudzodzokera mutown. Patati tichienda tichibva taona kuti panapa zvinomira zvakanaka, taterwa netoyota Hilux white isina manumber plates. Ndope yasvika ichibva yanotibhloka kuti tisapfuure. So vatibhloka tazama nevakomana vesecurity kuzama kuda kuti tibvise vanhu murodhi. Tikaona zvanetsa kusvika tazoita wani ndiye azozivikanwa akadeedzerwa nevamwe vaipfuura. Adeedzerwa ndopaaita kakunyara, ndopaobva aona kuti isusu kuti vacharamba vachitisiya vakatibhloka hazvi, tichibva tamanyuvha tichibva tabuda. Chataenda kunobuda kudzoka futi kwatabva. Tadzoka tazonobudira pa12 miles, tichibva tadzoka tapuwa kodzi nevakomana vedu vanga vaenda kumberi vakati chiuyai mapurisa abvisa vabvisisa vanhu matombo murudzi. Patapfuura ipapo taona pasisina zveshuwa, pasara mapurisa chete vanhu pasisina.
Chii chaitika kubva apa uye mananga kupi muchibva panzvimbo iyoyi?
Tabva tati taakupinda mutaund, taakuenda paflyover between Green Market to flyover. Ando petanzwa noise, tibva tati pano tiri kuridzirwa. So tabva tatanga kumhanya vakomana vasecurity vachititeera zviya zvokumhanya. Tikaenda tikasvika paflyover tichingomanyuvha tichimanyuvha zvaita zviya zvinoitwa mufilim. Tamhanya tikamhanya tikamhanya tauya kumba. Tichisvika kumba tanga tafonera vana kuti vhurai door gedhi. Chingovhura gedhi mota dzedu dzese dzichipinda mugedhi, chivhara gedhi. So vabva varasikira vachibva varamba vachikwidza vana kuziva kuti takona pamba. Pavati endei nechepamberi pavaona kuti ai vanhu vanenge vaenda kunomira kumba kwa VP ikonoko, ndopavabva vauya. Vakuda kujamba majura womanji nevakomana vangavanga vari mumapick up, nekuti vanga vakabata matemo, vamwe vaine migwara, vamwe vaine zvemabhemba. Ndopatabva ndaama faucet alarm. So pandaama alarm vese vabva vavhunduka kuchema kwealarm, ndokubva vatanga kumhanya kutiza. So faucet ichibva yauya ichibva yazonotora mapurisa. Tichisvika pano ndopetotarisa tiri kutoona mota iyi yaita mazuri. Imwewo vamwe vanga vakutaura kwavo kati no mabullets, vamwe vakatiwo izvozvi zvingatiende kuitira kuti mapurisa auye vatarise kuona kuti ichii chaizvo chaizvo chaita kuti zvinhu izvozvo zvidaro.
Manomhanara nyaya iyi kupi uye mapiwa RRB namba yenyu here?
Yaripotiwa kuMutare Central Police Station ndokwetaripotera.
Taenda tikanotorwa mastatements zvese tauya, asi pari zvino tabva kumapurisa taripota nyaya RRB namba yedu tapiwa.